A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, June 3rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also catch us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And don't forget, we are also live streaming on all our Facebook platforms. So if you haven't liked us yet, please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And the Grain Millers Association has increased the prices of millimeal, flour and salt at a time when Zimbabweans are struggling to make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Zimbabweans say the RTGS dollar and bond have almost become useless as most shops are no longer accepting them as a form of currency. Shop owners in Plumtree, Cholocho, Bytebridge and other areas are now demanding rands instead of the local bond and RTGS.
And indications are that most workers, including teachers, want to down tools due to the declining economic situation in Zimbabwe.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number, again, 001-202-619-2077.
Ah, ngibo. Kana muri kunge muchiwana muri pachirongwa chedu parizvino nasi pachirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Panguva iyo varairidzi vachitungamirwa nesangano reATUZ, Rural Teachers Union of Zimbabwe, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vari kuti ivo vari kuda kuramwa mabasa vachigununguna nemari dzavari kuti hadzisuva kwanira. Vari kuti ivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachitambira mari dzavo mumari yekunze yema US dollars. Regei timbonzwa kubva kuna vaObert Masaraure vesangano reATUZ pamusoro pezviri kuitika nechikumbiro chavo.
Isu tinoda kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maunited states dollars payaisirwe itakasi tichiitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika. Zvinopatanga zvechezvi mari yedu yabva pa500 US kudzikira kuenda kunana 50 US dollars. Saka tiri kuti ngavadzorere mari pavalue yedu yainge iri pa500 dollars. Kana vashayisisa 500 votipai zvinoenderana nerate iriko yeita bank, sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa. Izvino ivo kana vachitaurira nhengo dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakta anga ari emaus ngaavachibhadharwa neinterbank rate. Saka murayiridzi anofanira kunge achitambira 500 US. Kana vada kupa maratgs ngavamukaukuletere nerate inenge iriko. Mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwawo iri 4500. Pamwe tingangoshingirirawo tikaichengeta mhuri dzedu tikazvichengeta. Pakupera kwezuva tisiri kucompaila yedu data rose, asi pamid morning 52% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruvhesi. Asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuzimba mushure nekunge vawana news yekuti varayiridzi veATUZ havasi pabasa. Saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka, asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu, dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika.
Avo vanga vari vaObert Masaraure vesangano reATUZ vanga vari kutaura neStudio 7. Regaitinzwe zvakare kumutevedzeri wegurukota rekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze sezviri kukumbirwa nesangano reATUZ kuti ivo sehurumende vanozviona sei.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri mu nguva yatinoti multiple current period. Saka mu multiple current period medu muikonomi yedu munoshanda maus dollars, moshanda marand, moshanda yakataurwa nereserve bank ecurrency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabond notes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvakataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kuchajwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari mumaus dollars, nokuti maus dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndeiri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa maus dollars nokuda kwokuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nemaus dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza maus dollars utsvake marand kudaro, haisiriyo polisi yehurumende. Hazvizvo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoyi. Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja maus dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaus dollars, zvakanzi izvozvo ngava tsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumacivil servants inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollars.
Avo vanga vari ivo mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura neStudio 7. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze, tichiona kuti sangano reAtuze riri kuchema iro kuti varayiridzi ngavawanikwe vachibhadharwa ivo muhoro wavo nemari yemaus dollars gifts.
So for the benefit of those people who can't understand, Shona, what was Obet saying? And
Obet was actually advocating for teachers to be paid in US dollars. So he was saying that because of the way that the US dollar has really depreciated, he would like to see the government paying them in US dollar or rate the payments. So instead of just saying, you know, it's 1 to 3, they must rate it at the current rate of that day. And then Energy Mutodi, the deputy finance, the deputy information minister, was actually saying it's not government policy to pay anybody in US dollars. So he's saying the minister of finance, Professor Ntuli Ncube, has outlined in his monetary policy that the government will not pay anybody in US at the moment. And also there was a question on but why are other government departments actually charging for services in US dollars? Because we see when people go out of the country, when they are coming back, we're seeing that Zimra in some instances has been charging in foreign currency. So Mr. Energy Mtodi says that's not, it shouldn't be the case. So it's interesting, you know, different dynamics.
Yeah, like in Plumtree, Cholocho and other areas, you know, they're demanding the rand. They are not accepting the bond and RTGS.
Yeah.
They're saying they're non-existent. So I think it's a crisis in the country. So Zulukanda Bage, Spoka Ngako Lamplanje, Skruma Ngwezagala, Wele Zimbabwe, Umumo, Wezo Mnoto, Nganso Mubi, Ogunye, Ogumangalisayo. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngodwa balolu lisiyethekelele khonapha-ke kufacebook zethu sile VOA Studio 7, VOA Shona, le VOA Ndebele. So lingene khonapho sixoxisane sibaningi. Njalo nxa lisizwa kuhle khonapho-ke kuradio emsakazweni lienelisa ukuthi lisifonele khona manje litsho ukuthi likubona njani okwenzakala eZimbabwe. So ke ye asitshani sibaningi sizwa ukuthi singathini. So ke khona manje sizwile-ke umnumzana Obet Masarawur yena omele ababalisi emaphandleni uthi okwenzakala kwele Zimbabwe kungazani kuyamangalisa kakhulu. Ngakho ke basukumethi bona ngababhadalwa ikumbe bazithole iholo labo ngama-US dollars. Kodwa ke umnumzana Energy Mtodi okurhulumente uthi hayi bantu ele Zimbabwe alikhangeli kunokuthi ngama-US dollar, kodwa lisebenzisa imali enjengamabhondi kanye nama-RTGS. So asixoxeni sibaningi, silobani khonapha-ke enkundleni
Would like to welcome all those that are actually live streaming with us. Tinokuchingamidza ivese varipa live stream yedu parizvino. Tina Courtney Paul January, I'm watching you from Kairicha in South Africa. Kennedy Mukunaka, and I'm watching you from Johannesburg. CBD Festive Nyeketa, arikuti ari ku Cape Town. Hans, how are you guys? Saka Gibson's hello. Kanyo Mweni, arikuti hello everybody out there. Arikuti aurawo mafungiro ake. Bright Mashemba ari ku Cape Town, arikutiona pano. Mazemen Moyo, Hansi, I'm watching zvangu. Saka pindai muchirongwa mutaurawo pfungwa dzenyu kuti munoona sei zviri kurongwa ne vatingati vevarairidzi nyanya vekumaruva. Tanzwa vaObet Masarura vachitaura ivo kuti vari kuda kuti vabhadharwe nemari yekunze. Vamutodi vachiti kwede kwete. Saka pindai muchirongwa titaure. Discipline Gibson Madanira ari kuti ko iye vamutodi vanooraro ne RTGS here. So he is asking actually that kuti does the minister get paid in RTGS? So it would be interesting if we can actually get him one of these days to answer that.
So now we are joined by former Cholocho Senator Mr. Pilifi Kaule, who is also a business person in Cholocho. Former Senator, how are you?
I'm fine, good, and you, my brother?
We are very fine. And how is Cholocho?
Oh, Cholocho is okay. Cholocho is okay, my brother.
We are told that in Cholocho, shop owners like you are no longer accepting any RTGS and bond notes. What is going on, really?
Yeah, there is a lot of confusion that is going on, especially on the on this bond note. Or business people, some of them are no longer accepting bond notes. But remember, my brother, bond notes. This is our money. This is our money. And why people are not accepting the bond notes? Is just, you know, I really don't know why.
But how are you making your own money, Mr. Kaule? How are you making your own money when you are getting RTGS and bond notes? Because when you are placing orders in different places, they are demanding US dollars. So how do you make your money if you are a business person like you?
Wholesalers in all these other places like Cholocho and Blawai, they accept bond notes. They accept RTGS. But it's only that the problem is the prices are increasing almost every day. So this is the problem. When you make a place an order today, and again tomorrow the prices have changed. So that's the confusion that is around this RTGS thing.
Yeah, what do you now say? Imali ya kupo uweza jani, Baba Kaule. Nasi ndevele siwe.
Imali ya super kids ngoba katesi, ya RTGS leis, ama bond nala, esikulima ngao vele, ya super ngoba. Katesi ngao usuatwele, usia tenga ngale, ema useba, tata sini, wota ke, usupo, kuti ama prize ako na sekwela suku zongi. But ubu ngono, engati sika ngelane la wotina, nye habandese sika veli sanga hapa uriki le, ngapha kweyamathibeleni kakhulu ikuthi abantu bakithi abaningi base-South Africa ngale abantu abaningi baphethe amarandi yiyo abasebenzisayo la okuthi uma sokusuka lapha umarandi siwatholile sokumele njalo uphinde uyesebenzisa wona amarandi usuwagugulela njalo emalini leyi eyiyo edingakalayo ukuthi uthenge nayo ema-wholesale.
Hayi, siyawuza kakhulu, sicela bambe khonapho Marvelous.
Aiwari ke timboona kuti pane vateereri vedu vazhinji. Gibbs, today there's a lot of people that actually wrote in that want to
Cynthia,
come on. Yeah, she's actually on top of the list of people that were writing in on our VOA Shona Facebook page. Hello, Cynthia Makadi. Aiwa, tafara chaizvo, because ndima aita mumwe wokutanga kunyora ipo panapa pane posti imwe yatamboisa, saka tinofara kunge tiinini. Muri kupi, Sister Cynthia?
Ndiri muHarare, Waterfalls.
Ehe, titaurewo kuti kwakamira sei nyanya panyaya iyoyi yekukwira kwezvinhu nezvimwe zvakadaro. Munoonawo sei zviri kutaurwa nevarayiridzi vari kuti aiwa dai hurumende yavabhadhara muhoro wavo nemari yekunze?
I think zvavari kutoda hazvina kutomboshata. It actually makes sense nezvakaita economy izvezvi. Because mari yavari kuwana haisi kukwana. Unotozoona kuti pamwe pei yako yese yapera uchibhadhara rent, but then you have other responsibilities as well. Une mwana wako ari daendawo kuchikoro, uri da mutengera chikafu. Makombi acho ari kungokwira every time, fuel iri kungokwira. So kana uri kutangira salary yako in bond, apana cha unotomboita nayo because uchingobva kunoitora ka yatopera usara kumbopedza kana kuita anything saka if zvinhu zvacho zvikutengeswa kuti nema US dollar ifaini kuti izvezvizvi cooking oil 2 liters iri kuita 25 bond kana kuti unonzi unza 3 US kana kuti 4 US but then isusu hatisi kutambira maningi ma US acho but zvinhu zvatiri kuda mabasic commodities achakawanda ari kutengwa nema US or nebond but nemari iri pamusoro so government must really consider kutovapawo ma US dollar iwayo because haisi kutokwana mari yacho.
Mhm. Imimi tombodzokera kwamuri munoita basa ripi uyezve muri kutambiriswa mari yenyu sei?
Ini ndinoita basa rekubheka makeke.
Mhm. Saka pakubheka makeke aya zvinofamba sei?
Because nekuchinjwa kwaitwa economy I'm forced to charge my cakes angu nema US dollar or bond or eco cash iri equivalent depending ne rate remusiwo. Because kwandiri kutengawo my ingredients they are charging me in US dollars or vanondi charge ne bond or eco cash iri equivalent to rate remusiwo.
Tomboti dai hurumende yakateerera pari zvino zvii zvamungada kuti vanzwe imi semudzimai ari kuita zvemabhizimisi imomo muri kutaura kuti muri kubheka makeke muri kuedza kuti muri irarame mungada kuti vanzwe kuti chii chichemo chenyu ndechekuti chii
chichemo changu kuhurumende ndechekuti ngavagadzirise nyika because izvezvizvi ivo I doubt vanotombozivo kuti chingwa chinoita mari kwavari kumba kwavo ikukuku probably vari kutodya chingwa chiri kutounzwa nendege kubva kuuk or something but isu tiri kutambudzika munombe should really put vanhu pamberi because ndo zvavakada vakati vanozvikwanisa kuzviita ngavatiisewo pamberi they should really consider kuti saka isu tiri kurarama sei vana vari kutambura kunzo mwana wakurarama asina kudya saka ngavagadzirise nyika vaito hameno kuti dzimwe nyika dzinovatrasta here kuti vainvesti munomu but I doubt kuti kune ari kutombovatrasta kana kusafaith mavari saka ngavaone zvekuita vagadzirise nyika.
Maybe just tell us the same thing in English. You said you're a cake baker. How are you managing day to day with the state of the economy the way it is?
Because of how the economy is changing every day, I'm forced to charge my cakes in US dollars or bond or eco cash equivalent, depending on the rate of the day. Because where I'm buying my ingredients, they're also charging me US dollars or rand or bond or eco cash equivalent. So if I don't adjust my prices to US dollar, it means I'll be running my business on a loss.
Mm-hmm. If the government were listening right now, what would you be your plea as a woman who's trying to make it, to make put food on her children's table and the family's table? What would you like them to know? What's your plea?
I'm pleading with the government to please reconsider and make a plan. They should, if they can't make it on their own, let them seek for help from other people who know how to fix such situations because the economy is really collapsing every day. And if we can get more foreign currency in the country, I think it will be on our benefit because if people are not earning much out there, I can't be able to make money because I make money when people are also making money. No one really cares about a cake when they would not have milk or sugar in the house. So, yeah.
Thank you so much, Cynthia Katurura. You have a blessed day. Thank you so much.
Thank you.
Bye-bye.
I think we've got another caller on the line. What says it to Slovan? Hey, for it, say, I'm going to tell
you.
Hey, what's your name?
Hey, so we just failed in 2008 part 2.
Kwambaja.
Kuzima kule sivile in 2008 part 2 ngokuthi azahambi, abasavumi iamaratjs akona lawo lamabhonde ezitolo. Sizivunile irandi esingelalo sine singalegoli yethini esebenzayo. So kuzifananela nje yasebenza kawusebenzi kufanana vele le mali kaula mali vele esiphe kokufanana nathi.
So much
ngona khwela everyday.
Sizokutoba bakhuphule futhi le ntengo ye milimili le sawudo le flower kunjalo
emilimili emini ngeke ngabona i 20 kg kwezintolo zesithi 33 pounds. Ngoba ukuthi 33 bondi azo mali encane nxa uyikhangela, hayi imali enkulu kakhulu esibili, especially nxa usebenza uhola 200 nje 300 usiyakhipha 33 uthenga 20 kg empuphu usalelwa imali. Ngapho umthova nje kusuka elokuthini siye ePlumtown esigada nge-$2 labo abamathesi ngeke sibasuri ukuthi baphezile bazayenza njani ngoba ishuyeli yakho niyadura i-20 litres esiyi-100 bondi. Ngikhuluma kanje nje abanye abamatheksi bafakile amateksi abo ngoba abasalethele amaprofit akufela imali ezibuyayo ezindlini
abachova. So singathi nxa ungena eteksini uyabe uthola imali kumbe usebenzani?
Eteksini ngemali yaphandle irandi i-5 rand. Then ngemali yakithi lapha ibhondi babefuna $2. So babefuna imali vele ngoba nalapho kuthengiswa yona ifuyeli yakhona sebesala emagaraji iyakingekho ifuyeli nale edurayo iyakudura njalo kodwa ingekho futhi itholakala nzima. Then labo abathengisa ku-black market babefuna i-cash babengafunile ukuze ama-eco cash lamabhondi akho la. So babefuna imali yaphandle eBotswana kumbe irandi.
Oh, so singathi vele sokusebenza ipula lerandi kuphela.
Imali asebeyifuna ukuze into zihambe.
Hayi, siyakuzwa ke Colin Nyeloman, siyabonga kakhulu khona ngapha eNdlovini.
Hayi, kubonga mina baba.
Oh, okay, thank you so much, bye-bye.
Mm-hmm. I think so, we have another caller.
So, Colin is saying...
Maybe before you take, tell me...
People forget, or maybe just 2 seconds. So what he's saying is that at the border town, they're no longer accepting any currency except the pula and the rand.
Mm-hmm. Yeah. Hello, Mkoma Patrick. Hello? Hello, Patrick.
Hey, hello.
Magadi iko Mkoma?
Tinofara mrise zvenyikoko.
Kunotiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupiko?
Ndiri kukwekwe.
Kwakadi kukwekwe uko?
Ya, kukwekwe kuri nani.
Ya, taurai tinzwe. Zvakamira sei panyaya yemitengo nezvimwe zvakadai uye zvemunoona sei chikumbiro chiri kukumbirwa nematicha ari kuti iwo dai hurumende yavabhadhara mari yavo nemari yekunze?
Mitengo kunoko yakanyanya kukwira zvakanyanyanyanya zvekuti mafuta ari kutotangira kuma$25. Uye chikumbiro chematicha dehurumende yachinzwisisa vawedzegwa mari yavo nekuti iko zvino haina zvairi kushanda yavari kupiwa yacho.
Imimi muri kubata mabasa api kukwekwe kwamuri uku uyezve zviri kuendeka here?
Hapana zvatiri kuita.
Mune mhuri yakakura sei?
Ndichiri mukomana ndichiri kuda kuzvidza nezvechikoro but nekuoma kwezvino pakaipa.
Aiwa, pakanaka pakadaro nokuti ndimi vemangwana vachenge vano vana baba vemangwana. Saka imi vechidiki dai hurumende yanga yakateerera pari zvino ndezvipi zvamaipase chikumbiro panyaya iyoyi yekuoma kwaita zvinhu munyika?
Tachikukumbira kuti dai hurumende yakwanisa kugadzirira zvikuru sei kudambudziko remari nemabasa kunese vechiduku.
While you're still there, Patrick, if you can just explain to us in English, you are a youth staying there in Kwekwe. What are some of the challenges that you're facing when you look at the economy and how things are just moving day to day?
Some of the challenges are we are on the look of man, but Kwekwe wana manje vanhu vakufosa kuenda kukurokoza kwavari kunosangana nematambudziko erufu vachiurayana vachigwa.
Aiwa, thank you so much Mkoma, and I hope kuti zvinhu zvichakuitira iwe zvakanaka sevakomana vechidiki ikoko Kwekwe. Bye bye.
Bye.
Right, we've got another caller here, Mponzi Bongile. Bongile Mponzi, kunjani?
Ngiyaphila, linjani ndani?
Siyaphila kakhulu, ngaphi khonapho Bongile?
Ngikubulawa eMpophoma.
Kunjani Mponzi?
Hayi, eMpophoma.
Anti thina sasisikolo sasithi sasingatsho uthi Mponzi.
Ya.
Kati manje. Yeah. So akuthi ukuthi kunjani khona lapho nxa sikhangela intengo yempahla lokunye okutshene.
Hey, intengo sisibulele lapha izinto sezikhwela daily. Hey, asisakwazi senze njani, abamashopu sebekhweza daily izinto zonke, impilo yeZimbabwe sokuzima vela kusaphileyo.
Singathi impupho ke, impupho yimalini, sizokuthiwa ikhuphukile namhla intengo yakhona.
Impupho ikhwelile nayo, ikhuphukile yafika ku-$17 lapho okuthiwa ishiphile iyazi kubo-$15.
Yawumani kg?
I-10 kg, yamakhilogram ayi-10.
Kodwa ithengiswa ngani, ngedola, RTGS kumbeni?
Sebebalutshwana abantu abasebefuna ukuthengisa nge-RTGS, abantu vele sekungani sebefuna ukukhweza, sebefuna ukuthengisa ngemali yangaphandle kwelizwe.
So singathi-ke wena ngokubona kwakho pho abantu bayithatha ngaphi imali le?
Eyi, lapha sokufuna abakhulu abakhulu laba bengani balokhuza bebonisane lapha kusafuna ukuthi uthwaye ubani lapha sokufuna bebonisane behlale phansi, especially i-ruling party, the opposition, ihlale phansi lapha bekhulumisane lapha bekhothisane imilodi.
Ngoba ngokutsho kwakho kuyahlupha lokho, ya?
Ya, kuzima.
Ye, siyawuza kakhulu ke, bongile khona ngapho ke eMpunzi, khona ngapho ke eMpophoma. Ungapho ke eMpophoma?
E-Total.
Oh, e-Total. Duzana lapho sasithela khona i-fuel kudala, ya?
Yeah.
Hayi, siyabonga kakhulu, ungathina kusasa mfowethu.
Hayi, kulungile.
So this guy is saying that the situation is very bad in Mpophoma, you know, 10 kg pack of mil is between $15 and $17.
Mm-hmm.
So he says it's too high for many people. So it's a crisis according to him.
Yeah.
Yeah.
Koma Peter Magadi.
Kuzeli Magadiyo.
Ai watiri wa ditukutaura nemi muri kupi?
Apa ndiri mukadoma.
Ah, tinokuchingamidzai kwakadi kukadoma uko.
Aiwa, ukadoma kuri nani kungoti chando chete pati kuri nani.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu panyaya yemamirira akaita zvinhu munyika. Uyezve tanzwa nhasi sangano reATUS rinomirira vadzidzisi vekumaruva vachiti ivo vari kupa chikumbiro chekuti vabhadharwe nemari yekunze, uyezve vari kufunga zvekuramwa mabasa. Munoona seizvi?
Ya, nyaya yavo inyaya iri right. Nenyaya yekuti isina tikatarisa kuti vachipiwa mari muno yatiri kuti bond note yachiona kana kuti RTGS haina chairi kukwanisa kuvaitira, iri ngoti achiipiwa nhasi haisi kushanda. Sakadai government yange yaikwanisa kuvapo ari maUS dollars, I think zvanga zvichivaitira zviri nani. Sozanti achipiwa nhasi haana chaanokwanisa kunotenga kana kuti mwana atengere mwana zvinhu zvekuchikoro, asi kukwanisa even kuafforda chikafu chake chekuti adye for month yese, asi kukwanisa nemari yarikase yari kupiwa nekukwira kuriita zvinhu.
Imi muri kubata mabasa api kwamuri ikoko?
Isu saitomboshanda makambani zakafanana na Rio Zimu, saka nenyaya yekuti zvinhu zvakazongonge supply yacho mazvichakwanisi kuita, takabata mabasa taakumbokata, so takatomira mabasa atisi kutoshanda.
Saka muri kurarama nei?
Mati?
Muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvinhu zvakatooma, unotoshaya kuti waita sei kutongo izvi ndirikuda kuti uite zvekuenda kumamainzi yegold, hakusi kuwanika mapampsi chii, mvura inenge yakakwira zvese, hakuna chatiri kukwanisa kusvika. Zvinhu zvakatooma mukadoma zvekuti hatiri kuomerwa.
Handi munotaura henyu chirungu, timbonzwa kachamaitaura kukambani kwamaishando.
Ya, but not hysteric.
Alright, mbijana iyoyo. Tell us, what's the situation like for you there in Kadoma?
In Kadoma, things are not good to everyone. So we need help. If we use the US dollars, everything will be easy.
Saka mashoko api amungade kupa imidai hurumende yanga yakateerera pari zvino? Zvichemo zvenyu zviri pamwoyo penyu ndezvipi?
Zvichemo zvangu zvekuti dai vakwanisa kubvisa savo bhondi racho kuti kana kuti sendisa maus dollars vokwanisa kubhadhara macivil servants nemaus dollars so that isusu tisiri kushanda maunpaid tokwanisa kuwanawo mapisex kuvanhu macivil servants so that maus dollars anotanga kuseguleka munyika.
Aiwa, tinotenda chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Aiwa, kana nesuwo tinotenda nekuti pinza muchirongwa.
Aiwa, chirongwa ndechenyu. Musanete, garai muchipinda muchitaurawo pfungwa dzenyu.
Yeah, I think we can go back to Mr. Pilivi Kaule, who is a former senator. Mr. Kaule, you have been hearing people saying a lot about what is going on in the country. So how best can the president and this government fix this kind of a crisis?
I think the best thing that the government can do is to get rid of the bond notes, because it is no longer bonded. That's what it was before. Mm. It was the time it was introduced. This time around, it appears as it is now more of a Zimbabwean, or more of a currency than what it is. Mm-hmm. But then I think that is the only problem that we need to address as a government. And the thing is, we are trading with South Africa. Mm-hmm. I think more than 70% of our trade is with South Africa. We are doing our business with South Africa. So I think if we can consider using a RAN, I think that will help us a lot even then. I don't know whether, because last time it was suggested that we try and use the RAND, but then I don't know what happened. We ended up using the US dollar that we don't have even then at the moment. Mm-hmm. You will find that the problem that you have Gibbs, is that we don't have our own currency now, right now as we speak. So that is why this bond thing is doing us more harm than good. So really, we are in trouble. We are in great trouble because of this bond not thing. So I think the best thing is for us to move with speed and get rid of the bond notes.
And maybe even the RTGS. Let's take a call out, Mr. Kaule. Just hold on there. So slow baba ke unkosi nathi moyo. Baba moyo kunjani?
Eh, sakubona mthakazi.
Unjani kona ngapho lapho khona unkosi nathi moyo?
Hayi, iphile kakhulu ngilapha endaweni yase Cape Town. Ngiyabonga leli thuba sendiphumele nomsakazi omuhle ukuthi banike ngiphawule ngodaba leli zwe lakithi lolo olunzima kangaka.
Ye, phose lakho.
Hayi, khona kunzima mpela ezweni lakithi, kunzima kakhulu. Size sesanga nokuya ekhaya ngenxa yokuthi kunzima ukuthi akunamsebenzi, abantu abasebenzi, imali yakhona kayikho, plus izinto ziphinde zikhuphuke, zinike sekunzima kanje. Angazi ukuthi uma izinto zikhwela ngabeli hlobo, abantu bazophila ngani, bazophila kanjani abantu bengasebenzi? Kuyinto enzima kakhulu leyi. Lesi isikhathi sokuthi-ke uhulumeni kwe-ZANU PF ngabe uyavuma nje ukuthi bahlulekile, because abantu bayasokola. Ngisho ngisho nasemazweni la sikhona khona, kasiphili kahle, ucabanga ukubuyela ekhaya, kunzima. So akunzima kakhulu-ke. Mina ukubona kwami bengibona kungcono ukuthi bakhuphe le nto yabo, kuthiwa yimabhondi nokuthiwa ama-RTGs noba yini, bazame ukuthi bakhuphe, because le nto hhayi ayilisizi ngabethu ngisilize ngisho kuthi.
So wena singathi-ke ubanceda njani abasekhaya?
Hey, alikhaya yikho khona lokhu kesiphila ngokuthi lathi lokhu esikudobhaka ngapha e-South Africa sibe sibathumeli nakhona le muva ukuthi labo bazame ukuphila, but isili kunzima ngenxa yokuthi nathi ngapha sabe singasebenzi kahle. Imsebenzi yakhona kunzima uma ubuye ngaphandle, ngoba le mali sabe sinikeza imali lapho khona ufuna ukuphila, le muva kumele ubaphilise. So kusibhekisa nzima kakhulu, uyazi ebesengifisa nje ukuthi kumbe ngabe phela, ngoba kudala laphana kwathi mazwe isimo sasezibheda, unkomo ubayenza i-unit government lo mgali. Uma sebebheda futhi kwangela yilo mgali baphinda ngenza i-unit government, kwaba ngcono isimo. Bengicabanga ukuthi nakhathi esi mazwe ngabe zibona kudala umnankakho akavume kumbe nishamisa bayenze leyo unit government eclip, futhi abantu bakwazi ukuphila, because hayi sekunzima mpela, sekunzima sakwazi siphile njani, senze njani.
Ye, siyakuza kakhulu emoya, ungajinga kusasa baba. Yes, so he's calling for the unit government again. He says that may work, you know, because things are bad. There are no jobs, but prices are going up.
Hello, caller.
Makadini.
Tiri wadi makadi yenyu kwa muriko kumuriko upi?
Aiwa ndilo fara. Ndi mkoma James ndiri ku South Africa.
Aiwa kwa kadi trukunya sukukunzu kwa hii ku South Africa kwa kadi.
Ku South Africa kwa kanaka simulongozi waka uti. Kana usiri kwa kwa nenye zirugwetika kuno ku South Africa. Namu yachi ya kato yato tipinda za kwa marara.
Aiwa ndizvozvo tipewo pfungwa dzenyu panyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika uyezve nechikumbiro chevarairidzi.
Dambudziko rataita mufunge zvenyu amaika kuZimbabwe uku takagara takangoita hamheno kuti dambudziko rokuti tine vanhu vanotitonga vasina hanya nesu ende havanei nekuda kuziva kuti vanhu vari kutambura zvakadii chii chiri kuitika havanei nazvo. Mukatarira izvo nyaya iri kutaurwa yemadhora iyi kuti vape munhu madhora iko zvino handiti ndege dziri kuhaiwa kuDubai dzinoda madhoras. Saka muchinzwa vana mudoti havachitaura kuti hazvizvi zvakaita because vanoziva kuti ndodo ivo vari kuwana madhoras ende dhora riya iri mukapinda kuZimbabwe iko zvino mabhondi aya akazara pabhodha apa vachichinja ukatarira unoona kuti mari dzadzidzi dzavo vanhu ava dziri kubva kune ivo ikozvino pana ari kunzi mwana wa Mutanga akawanikwa ine $200,000 munhu anogara nemari yakadaromba ende zvakatotaurwa zvakatopera akatozviburitsa pamwe vanotosungwa. Saka taita dambudziko iroro mufunge zvenyu kuti muZimbabwe kuno uku hatina vanhu vanotida ba vanhu vanotitonga havanei nezvinoitika kuvanhu vavo hameno kuti tichararama sei.
Saka imi dai hurumende yanga yakateerera pari zvino zvii zvamanga muchida kutura kwavari kuti vanzwe panyaya iyoyi yemamiriro emari nezvimwe?
Hurumende dai yanga yakateerera chavari kurambira kuti vangoti aiwa sezvavakamboita natsvangirai chamisa chiva titaurirani tione kuti zvinoita zvinoenda kupi. Vanorambira iko zvinhu zvokungoona kuti huyai titaurirani kana kuti even chero pavakatinyepera kuti tivabatsire kubvisa mugabe dai vanga vari vanhu vane pfungwa vandai vakati ngatimbomira maelection for the next 5 years maopposition chiuyai tigadzirise nyika nyika inake fete tozoita zvemaelection but vanhu vane utsinye mukatarira even vanhu vamuno chimwe chinotirwadza mufunga amai choziva kuti imi maisi mhosva because munoimbida kunzwa masaidzi ose vanhu vamunodaidza vezano vamwe aya vaizvinhu zvavanotaura zvinotirwadza saka muchizoona vamwe vanhu vachitaura zvinhu zvisina kunaka zvisingabvumirwi paredio apa inyaya yekuti vanhu vaiva anotaura kunge iye anogara kuAmerica kana kuti ari hamene kwaari kugara asi ari kunyatsa kuona kuti vanhu vari kutambura.
Aiwa sekutaura mabva magona kunyatsotsanangura kuti isusu tinotema tisina kwatakarerekera saka tinopamukana kune ivavo vezano veMDC nemamwe mapato kuti vauye vachitaura pfungwa dzavo asi handiti munotaura henyu chirungu mubva mangoti dedemo chirungu.
Chirungu chinondinetsa.
Aiwa pakanaka pakadaro tinokutendai.
Ndinokutendai maita henyu.
Babai. Hello Mike. Sister vari bhoo makadiko ikoko muri kupi?
Kuchitungwiza.
Kwakadiko kuchiita unoko?
Kunzara takabereka nzara gore rineri.
Taurai tinzwe nyanya panyaya iyoyi yenyaya dzemari uyezve nechikumbiro chevarairidzi chekuti dai hurumende yavabhadharawo muhoro wavo nemari yekunze.
Varairidzi vakatononoka nekuti vana.
Hello.
We have lost him there.
I think we have lost him, but basically, you know, the previous caller and him were echoing the same sentiments that it's best for the government to really go, you know, look at paying people in US dollars because the RTGS and the bond note are not working. And they're actually calling for a government of national unity, saying that when former President Robert Mugabe had that unity government with Tsvangirai, the late Tsvangirai, things did move. The economy got better. So maybe this time, if President Mnangagwa can reach out his hand and offer an olive branch and him and the MDC president Chamisa get together and come up with a solution, it might be good for the economy, he says.
That's exactly what Ngosilati said. So, which means people are praying for this unity government.
Yeah.
So, Mr. Kaole, you can hear people actually talking about the unity government. Why don't you go that way through ZANU-PF and, you know, try to maybe talk to Mr. Nelson Chamisa and others? Why not?
Yeah, all what I think, let's just get learn from our neighbors, South Africa. I saw Malema congratulating Cyril Ramaphosa in Parliament. You know, it was good, and I liked that. And really, it was a very powerful speech by Malema, congratulating the leader of the opposition, the president of the country. But why not happening here in Zimbabwe? That we wake up today, Chamisa congratulating Emmerson Mnangagwa, then we get the country moving forward, preparing for the future in future elections, because some people were still holding on to say elections were rigged, blah blah blah, all those things. But then let's move on as a nation. We can't be, you can't help hold our country ransom like that. Let's copy from such good examples. That is why I'm saying let's come together for Zimbabwe to move forward. People must come together, work together for the good of our country. This is exactly what I feel.
Yeah, so ngisinto lapho ungatshela abantu uthini kono ukuthi nga abantu bayakhala phela babagawule bathi ngake umongameli Emmerson Mnangagwa lo Chamisa basebenza ndawonye enxa ungaba lenguquko kwele Zimbabwe wena ke ubona njani kono ngesindebele sibe
ngithi mina ngelinye ilanga uMalema wathi wafundisa uChamisa wathi Chamisa ake liyekeleni ukukhala ithi ama-elections arigiwe hhayi akusebenzani lonke liye phambili umongameli kazange ayali ukuthi kusetshenzwa abantu besebenze ndawonye lakathi esikule dalo dinaleyo ekhona evuna ukuthi ama-opposition bathi bahlangane kuhlanganwe kubunjwe into eyodwa abantu bahambe beye phambili nginike isibonelo se-South Africa e-South Africa ngale mbone uMalema echayela ihlombe uCyril Ramaphosa ukuthi yazi kuyinto enhle kakhulu ukuthi uKhenso ludlilile ilizwe esitshele ukuthi mongameli ukusebenze kungabi le-corruption kuhulumende yethu kungabi lalokhu ekufisele okuhle ukuthi kuzasetshenzwa bazasebenza ndawonye kathi indaba kungenzakali lapha eZimbabwe. Indaba kungenzakali lapho eZimbabwe khona. EZimbabwe kwenzakali khona apha eZimbabwe lakwi. Sibona amadoda esithi hayi mongameli Emmerson Mnangagwa, sicela ukuthi sisebenze, sikunika lathi siyakunika amandla ukuthi usebenze, kodwa sicela lokhu kulungisishe sindawonye zindalo nama-opposition parties.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke babagawule bamba khonapho-ke sizwe ukuthi abantu bathini lapha ku-social media.
Dr. Vese vari pa social media platform yedu ye VOA shona uye kune vamwe vambotinyorera vazhinji ndo vatiri kutowana vachipinda muchirongwa pari zvino asi regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari kukomenta pane zviri kutaurwa taona isusu Lucy Ndongo yechikore ari kuona ari panapa ari kuti iye zviri kutaurwa navagaule hazviitiki muZimbabwe nekuti vemuZimbabwe havana kuwina fair and square ndo kutaura kuri kuita Lucy Ndongo yechikowero Nicodemus Matari runs, Mr. Gaule, you are comparing things which do not match. South Africa elections were free and fair. Courtney Mempi, caught me arguti zanu daya tonga maskati mausiku. MDC, you tonga maskati. Jinu shweta bo. Sakakwari, that's the unit. He says maybe MDC should be the one ruling in the afternoon and then Zanu PF at night and then there's a unity government that way. But I think it's just bringing humor.
Yes. In the evening, right?
Yes. So that's his take. Yeah.
Let's take this call and then we'll come back to you, Marvelous. Sithandekile Mpofu, kunjani?
Siyaphila ninjani? Sithandazile Mpofu.
Oh, sithandazile. Unjani ntombi ndala?
Yes. Angizwa.
Kunjani mama?
Ngiyaphila linjani?
Siyaphila kakhulu. So ke khona ukwenzakala eZimbabwe uthini ngakho mama?
Ayokwenzakala eZimbabwe baba, iZimbabwe simoshakele qiniso.
Eh.
Asisela kuphephela ukuthi singaphephelela ngaphi sokunzima kusalulanga. Ngawo uhulumende uyavuma ukuncediswa.
Ancediswe mbani manje urhulumente?
Urhulumente kavume uNelson Chamisa amncedise. Bengadonselani ukwenzela ukuthi bekwanise ukulungisa i-economy yeZimbabwe.
Ukuthi ungalunga sebili?
Bengancedisana kuzalunga baba.
So oba mamakhiye lapha uchude kuchamisa beli? Mkhiye amakhiye?
Ngitsho cha. Kungayisiyo obamba amakhiye sibili kodwa imbono ingahlanganiswa kuyalunga. Ngoba yena akudingayo lapho sedinga imbono yabanye abantu yena yedwa kangeke basakukwanisa.
So kumele bahlale phansi balungise unit government ikokujoy.
Yiko phela baba.
Kodwa kuyasebenza yini ukuthi kuhlale kulama unit government kwanze ukhetho sokuphindwa futhi unit government kuyaphetha ngani kono?
Hayi, kufanele kwenziwe kanye. Kube kungayenziwa kanye kuyabe sokulungile baba nothi ukuthi kuhlale sokuhlalwa phansi njalo nje.
So wena ekhaya lapho uvela khona sibili basebenzisa imali yiphi manje khona manje?
Mina ekhaya vele ndavuka ePlumtree baba. Kodwa kathese kunzima ngoba ipula liyasebenza ePlumtree, iranda liyasebenza ePlumtree, ibond nothi liyasebenza ePlumtree, i-US liyasebenza ePlumtree. Ukuthi singatsho ukuthi sile mali yiphi kasilayo sibile yiyo esebenzayo.
Ugcinani nekhaya mama?
Mina ekhaya ngigcine ngo last month.
Oh yes, sizokuthiwa besimhlupha phela ama-RTGS lawo le bond. Abantu bebesithi hayi abasakubambi lokho.
Hayi abantu vele akusasebenza iqiniso, iqiniso lihle ibond kalisathengi bantu.
Kulobuzini?
Hayi kunzima sibili, kambe nxa imoya ikhomba ususiyayigada nge-$5 baba kuyabe kusalungile.
Kunzima eh?
Hayi kunzima qiniso.
Hayi sithandazile, sibonge kakhulu mama ungathina kusasa.
Hayi sibonile, kodwa uhulumende kazama ukuthi ahlale phansi labanye bakhe kukhulunyiswa loba i-opposition party kavumele imbono yabanye ukwenza ukuthi kulungiswe ilizwe lezimbako.
Hayi siyabonga kakhulu ke ungathina kusasa ntombendana.
Sibonile baba.
So that is Thandazile in Botswana. She's also calling for the formation of a unity government. She says maybe that is going to work. So I guess we've got another call.
We've got another call. Hello, caller.
How are you, madam?
I what it what the troops are and we are Murukupi.
That was Max Matonga and Rukumashingo Kubikita.
Kwakadi Kubikita.
Kwakana Kando Namoy Sugar.
At our 18s, we took Kunyaso Kukun's wife, Unarez and it's very clear, Chesho Tipeo, Kutikwaka Mira Seiko, Kotakatari Sanyaya. Yemutongo mutengo yezvinhu uyezve tirikuona vana vadzidzisi vari kukumbira ivo kuti dai hurumende yavabhadhara nemari yekunze vachikokerwa nesangano reATUS rinomirira vadzidzi vanodzidzisa kumaruva. Munoona seizvi?
Itori fungo yakanaka mai nini. Ndakabva kumasvingo ndikati kuswera zuro. Ndakatenga zvinhu $100. Ndikakuudzai kuti ndakaendesa chandakabata zvinosereresa nokuti shuga chai chaiyo muhusa yakuita $7 shuga. Tobvapo mafuta royo yekuita $21 muhusa rune ndokutaura. $21 mafuta akubikisa. Saka ndiudzei kuti an ordinary teacher ari kutambira $500 angatenga chii? Pfungwa dzangu dzokuti kana vachitoda kupuwa mari in hard currency zvitori nani nekuti shuwa namwari mararamiro acho hazvina kuitwa. Nokuti imagine kuti kufamba mazuva ano muzimbabwe kuchaiti kwaakudhura. Kwaakudhura kuti ufambe nebhazi ufambe distance of more than 100 kilometers you pay not less than $10. Kana kudzoka yaitava 6
apa inini
chenera kuti atambire in foreign currency I think zvingatove 9 vanogona kuwana or something.
Imimi munobata mabasa api emaoko?
Iko zvinoti ngori ndita zvokurima.
Saka zviri kubatika here? Muri kuwana muchikwanisa here kuchengeta mhuri nezvimwe zvakadaro pama basa renyu ramuri kuita rekurima here? Zvakamira sei mwaka uno?
Gore nazvina kutwasa nekuti mvura chakaita shoma. Mvura haina kubuda yakawanda yakaita shoma. Asi ida kuti mvura haina kutirasisa hazvaida zvakanatsi kuita.
Saka mashoko api amaikwanisa kuti dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maikwanisa kutaura navo zvii zvamungada kuvakurudzira sevarimi vari ikoko kwamuri?
Ini dai ndaigona kunzikwa neanyone ari muhurumende ndaida kukumbira kuti vagadzirise nyaya yepetro nedizel. nekuti somaonera angu ini diesel nepetrol zviri kukonzeresa zvinhu zvakawanda zvinoita kuti ani nani an ordinary person muZimbabwe atadze kudini kurarama. Nekuti ndoda kupa an example yakaitika sometime last year.
Taura izvi.
Friend yanga shamari yangu yakaita accident ari kubhindura. And kuti ndive kwendiri kunoenda kubhindura ndaida $150. Yokuenda chete kudzoka $150. I couldn't attend the funeral because ndasinga kwanisi kuta pay money for transport. And imagine kuti chivanhu chedu chinoti munofanira kuchema navanochema, mufara nevanofara. I failed to attend his funeral. Not because ndasinga ende, but because kuti the situation yanga isinga bviri kuti hapana pandaiwana $300 yokufambisa chete.
Aiwa, mashoko anosiririsa chaizvo. Tinokutendai mukoma nekupinda muchirongwa chedu uyezve nekutaura kwamaita kumuve nezuva rakanaka.
Tinotenda hedu, asi daitaigonawo kunzikwa nehurumende taitiva batsiri special maticha, nekuti maticha ndiwo anoita vanounza rujekeso munyika kuti tikwanise kurarama, tikwanise kudini, zvinobva mumaoko amaticha. Saka dai hurumende yanzwa kuti shuwa na mwari matisha akwanise kuinta kutambira mwari gawa wata of $200.
Aiwa
kwa mwari ya kawanda kwa tambisa $200 kana $150 wanubula kurarana.
Aiwa tinukutenda icha izo muve nezuva rakanaka. We're hearing there Gibbs from he's actually saying he's a farmer in the rural Mashingo in Bikita. He says that, you know, his wish is for the government, if they can, to dollarize the salaries and also to look at the situation of diesel and petrol, because that's where all this issue is coming from. If that's affordable, then, you know, people can be able to move around, to do business and revive the economy. He gave an example of a friend of his who died, I think he said, in an area that's far from where he is. He needed 150 bond to go to the funeral, but he could not. He did not have the money.
So, really tough, the marvelous. Hey, I think we've got another caller. Umsunduzwa Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila Mr. Tube, njani kodwa?
Siyaphila kakhulu ke Ndlovini. Akuthi uthi wena ubona njani okwenzakala eZimbabwe?
Hey Mr. Tube, laphana kunzima esingeke sazi ukuthi abantwana beZimbabwe bawonani emhlabeni. Kodwa ke phela ugovernment waseZimbabwe uyakhumbula ukungena kwababa uMnangagwa mayengena embusweni. Kwakungathi ke uzatshintsha amatsha awenza isinkwa. Kodwa kwamanje abantu bayahlupheka njalo sesimbonile ehamba amazwe namazwe engekho ekhaya, kodwa ayikho into esebuyayiphethe ngesandla athi bantu beZimbabwe nanku engutholile, kodwa kuyakhutshwa kuya phambili ngokuhlupheka kwabantu bangabeZimbabwe, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Lathi esisemazweni masikubona lokushana sithala uvalo ukuthi manje sizasofanele sisebenzele khona ekhaya.
So ke ubona kuzani kodwa kulungiswa njani konke lokho okuhluphayo?
Yazi Dube laphana ma ngombono wami lo Dube abantu bengangiswa kabi. Uyabona ngendlela embona ngakhona, ukhona umuntu ophethe isikhiye ovala yonke lento le. Ukhona umuntu ophethe bona bodwa bengamaqembu lawana aphetheyo nje kakhulu iMDC nezanPF abayeke ukulwa ngoba napa balwela khona kusuka kuchaphekezele lati ngathi singapha phansi. So ngiyasola ukhona abantu abanjengabe MDC meBSK basiphethe lapho uthi hawu okay uthi uyabuza thina siyavala la, and mabe vala lapha uhluphekana laba bantu, and then unsinyolo lwana olufakiweyo eceleza ama-sanctions la khona uMnangagwa amthinti or abaholi bezanPF abathinti lana, athinta thina napho ngoba manjeilana isikishaya abadala laba maye funa i-15 uyakwazi ukusivota loba eMozambique loba e-UK.
Ye hayi, siyakuzwa ke Msunduzwa Ndlovu. Uphosele ukugcina ba.
Engingakusho kanjalo ukuthi mhlawumbe ma kulokuthi abaholi be-MDC noma bezani bengizwa, siyacela ukuthi siyekalani ukulwa njalo phethele sikhiyovala zonke lezi zinto lezo, makavule abantu beZimbabwe nawo bekwazi ukuthi bathole ukungcebeleka. Ngiyacabanga ukuthi maybe aluba ubaba uMnangagwa akalama-sanctions lawa onawo, maybe bekukhona okunye besingakubona noma simkhipha bese emkhipha sithi indoda wabusa kungela masanshizi kungelani ngakho ke phuma ke wehlulekile kungene omunye manje usebenza ngaphansi kwamasanishizi asazokuyehluleka noba kumbevele yikho khona kwakukhona kusadlalwana ubaba wakuqa asazi.
Hayi, siyabonga kakhulu Ndlovu, ungathela kusasa baba.
Siyabonga Ndunenkosi.
Yes, so that is Mr. Msunduzo Ndlovu. He's saying that, you know, the president has been visiting several countries, but nothing tangible is being seen on the ground. So people are still suffering. And he says the MDC and ZANU-PF should actually stop fighting and focus on, you know, the issue at hand, which is reviving the economy. So he says without that, nothing is going to go right.
I want to talk to Chingamiza Deborah Tembo. I'm watching you from Santon, Verimon, Muramba, Kudirwa. Arikuti iendi fonerei vachibva vatipa namba dzavo. Tafadzwa papa tafianza watching you from Johannesburg. Courtney anogara achiti teedzera tinokutendai Courtney Mempi koti tinokutendai simbarashe chokuda. Hanzi inini zvinhu ndoona sekuti mapato ese akaita mubatanidzwa Zimbabwe inonaka noti zveku kwere zvekurwisana zvavari kuita. Courtney arikuti simavhi ndirikudawo kutaurawo but nguva do Courtney ndo inenge yaita jealous kwa uri nasi Prosper Machizera hanzi ndinonzi Prosper Machizera please ndifonerei but time yedu manje haisi kunyatsoita very soon Muramba Kudirwa I'm watching you from Chipinge saka thank you so much we've got people watching us all the way from Chipinge vamwe vari kuJohannesburg vamwe vanga vari kutaura nesu vari muHarare over to you Gibbs.
Yes, so kuloba ke umthandeni Nqobisi Jibale so uti ngeke sijabulele umnumzana umnangagwa ngoba uvele kayenzi uright nxa cha abantu kuphela ikho sikubona kuphela then uMartin Frank Samamo uthi mfonelani Samamo sakuzama khona phoke mfowethu uthuli Masoka uthi yebantu lokho kukhulunywa ke ngabantu bezanu vele ufananisa ipolitics yeZimbabwe leSouth Africa vela kukhambelani konke lokho kuzobuya ke uBrian Maka uthi umnumzana ugawule compare two totally different scenarios. Abayeke ukudlala ngabantu. Yikho lokho okwenza ukuthi lizwe lingalungi. UDenzel Dube uthi ngikonestiki Dube. Uzobuya ke uTendai Mashonga. Uthi ngiyakubona sis marvelous lo Dube khona ngapho ke studio. Kuzobuya ke uDima Linga uthi siyalizwa Dube kahle. I'm watching you guys from Pretoria. Kuzobuya njalo uTendai uthi ye lokho ngikhona khona phestikini. Makona ina vanhu
saka tida kutenda vese pane vamwe vambotinyorera tisati taisa chirongwa ichi pana Peter Mabayo Albert Mboto Isaac Tapiwa tinokutendai Max Matongwani Laxmo Mangwiro vese vambotinyorera pataisa post yedu Simbarashe taone shiri tichange tiri kukufonerai mangwana tichaenderera mberi nechirongwa ichi tichitaura pa let's talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nechipiri saka tosangana ipapo tichienderera mberi richitarisa zviri kuitika izvi pamusoro pemamiriro akaita nyika uyezve pamusoro pechikumbiro chevarairidzi chekuti vatambiriswe mari yekunze Gibbs.
Yes, uzobona ke umtakatixo bayana uti hey kuzima sibili kukhonapo okwenzakala kwele Zimbabwe kuzobuya ke uNison Dube uti bond not hilo elibangela konke lokho kuhlupa abantu beZimbabwe kuzobuya ke uGwalagwala uti ya iZANU-PF inzima bafowethu ZANU-PF hashtag must fall so ke ngawugawuli khona uyaphendula khonapho kuzobuya njalo lo Pinsoman uKelvin Nizwita uthi ngaphela bafowethu liyamfonela phela sixoxe kuzobuya ke umcebisi Mthembo uthi only ZANU-PF can enjoy this not everyone untombi yakomnyati umamdluli uthi eBotswana khona ngale uthi Dube ngicela limfonele manje isikhathi Duma Mdluli so I think we're coming to the end of the show. Fabulous.
Would like to thank everybody that was live streaming with us. Nokutenda ivese vanga vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona neavo vapinda muchirongwa muchitipa pfungwa dzenyu. Ngatisanganei zvakare mangwana apa chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei patichange tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika uyezve chikumbiro chekuti vashandi varairidzi vatambiriswe nemari yekunze Gibbs.
Yeah, kunjalo ke marvelous. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, our guest, former Senator Pilif Gaule. And we also want to take this opportunity to thank all the listeners and viewers who also joined us tonight on Studio 7 Live Talk. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. saying, let's meet here tomorrow.
A marvelous Mfanganya Huye saying, I'll see you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei, where we'll go ahead and be speaking about some of the issues facing Zimbabwe. Bye-bye.